maruwa ambochengetedza basa rake asi kwechinguvana mushure mekunge Dynamos yarova vashanyi vezpc kariba 3-0 munational sports stadium nhasi masikatini. Mutsigiri wedynamos vatedius bhunu vanoti nyika yese iri kufara nekukunda kwaita dimbare.
Achiedza kufara ene izvi nyika yese inogara tofara nemadzimai edu ekanenguva asikadzizata nenyama nhasi aneizvi
achi basa ramaruwa richiri patambo akasatora mapoints ese matatu pamutambo wake unotevera neblack rhinos iyo airairidza mwaka wapera. Vatungamiri vechikwata chedhimbare vapa maruwa kuti akunde mumitambo miviri yakateverana kukundwa kana kuita mangande kuchireva kupera kwebasa rake. Asi mutambo wake unotevera haona kumira zvakanaka sezvo black rhinos yacho iri pasi pasi petafura apo iri kuda kusimuka kubva. Achinzenga kutaura nezvedynamos murayiridzi weblack rhinos so chaminuka anoti ino yave nguva yekufadza vatsigiri vavo nekusimuka pavari apa.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira dai vanaramba vakadaro nguva pupi nechee tinenge takwagosha magore iwaya vachiuya vachifara vachifeleka.
Nyaya ndeHighlanders kana kuti Bosso iyo yadzokera pamusoro petafura yePremier Soccer League mushure mekurova vavatidzani vavo veBlue Chiefs 1-0. Bosso iyo yaive yatorerwa utungamiri nengezi Platinum Stars svondo rapera yave nemapoints makumi maviri point imwe chete pamusoro peFC Platinum iyo yarova Green Fuel 1-0 muGibo. Manika Diamonds yarambawo kutsaririrawo mushure mekushanya nekunorova hwande 1-0 kukoliary ndokupinda pagibo chechina nemapoints gumi nemapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.